Mangwanani akanaka vateereri, tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechishanu 13 Mbira 2023. Makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC, ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
Sekuziva kwangu havasati vasangana nevatungamiri venyika kana vemapato vachitaura nyaya iyi.
Sangano reZimbabwe Catholic Bishops Conference rinoshora kurohwa kwakaitwa vanhu kwaMurewa.
In politics in Zimbabwe, Mariana, in Chemical Majaka, it has to be enemy, Mandi.
Mapato emugungano rePoland anoti mashoko ekutuka nekushora vanhu asashandiswa mune zvematongero enyika. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Sangano remabhishopi ekereke yeCatholic reZimbabwe Catholic Bishops Conference rabudisa gwaro richishora zvakasimba mirushonga iri kuitika munyika, vachiti kurohwa kwakaitwa vanhu vabva zero kwaMurewa hakuna kunaka, sezvo vanhu vakuru vanga vachifanirwa kugara vakasununguka vachifara munyika yavo yakasunungurwa kare. Mugwaro rakasainwa nemutungamiri wesangano iri Bishop Paul Horan nemutevedzeri wavo Bishop Raymond Mpanda Sekwa. Vakuru vekereke vanoti hapana mhinduro kana vanhu vakuru ava vakabvunza kuti chii chavakamboitirwavo kubva Zimbabwe waona rusununguko. Mutauriri weZimbabwe Catholic Bishops Conference Father Travis Moyo vaudza Studio 7 kuti sangano remabhishopi iri riri kukurudzira mapato ezvematongero enyika kuti aremekedze vanhu vose pasina zvemhirizhonga, vachiti vanhu vose vane kodzero yekuvhota musaruro dziri kuuya.
Mabhishopi eZimbabwe vanoti no to violence. Pese panowanikwa mhirizhonga vanoedza kuparidza shoko rerugare kuti ngakusave nekushandiswa kwemhirizhonga nekuti inokanganisa magariro evanhu.
Pari zvino vana bishop vati vaita musangano nehurumende here kana musangano nemapato ezvematongero enyika pamusoro penyaya iyi?
Mabhishopi sekuziva kwangu havasati vasangana nevatungamiri venyika kana vemapato vachitaura nyaya iyi, asi chasakisa kuti kubudiswe tsamba iyi ivhidhiyo yemhirizhonga yatakaona ichitenderera pasocial media. Zvinova zvinhu zvinoda kuti shoko rikasike kuti ritaurwe kuti mhirizhonga haina kunaka. Asi ndinoziva kuti mabhishopi vagara vakati they are ready, vakagadzirira kusangana nani zvake anoda kutaura navo kana kuti anoda kuvaona vaonesane nezvemamiriro ezvinhu.
Zvino Father Moyo, pane zvimwe here zvinorongwa kuitwa navana bishop pamusoro penyaya iyi kana zvinhu zvikaramba zvichienderera mberi sezvazviri kuita pari zvino?
Chitarisiro chemabhishopi ndechekuti shoko ravo revafudzi richanzwikwa nevana veZimbabwe vanoda rugare, vosiyana nemhirizhonga. Kuronga kana vachizoronga kusangana nekuramba vachikurudzira vana vese veZimbabwe, mapoliticieni nevamwewo vagari venyika yemuno kuti tive vanhu vanokudza, vanoremekedzana, vanoona runako rwerugare.
Avo vange vari mutauriri weZimbabwe Catholic Bishops Conference Father Travis Moyo vari parunhare kuHarare neStudio 7. Zvichakadaro, Poland inoti iri kushoropodzavo mhirizhonga yezvematongero enyika yakaitika kuMurewa North iyi. Mapurisa anoti kusvika pari zvino asunga vanhu vatatu vane chekuita nemhirizhonga iyi. ZANU-PF iri kuramba kuti ine chekuita nemhirizhonga iyi uye bato iri riri kushoropodzawo mhirizhonga iyi. Mutevedzeri wasachigaro wekomiti inoona nezvekupodzwa kwemaronda pamwe nekuvakwa kwenyika yeNational Healing and Nation Building, Reverend Evaristo Chikanga, vanoti Pollard iri kubudisa gwaro munguva pfupi inotevera pamusoro pechiitiko ichi uye kukurudzira vemapato ezvematongerwo enyika kuti vaparidze shoko rerunyararo pamberi pesarudzo dzegore rino. Jonga Kandemiri weStudio 7 aita hurukuro naReverend Chikanga pamusoro penyaya iyi.
Tiri kutorwadziwa zvakanyanya naizvozvo zvino zvatisiri kugamuchira sePollard. Pollard inomirira kuti chese chinhu chinoita chichinoita mukati menyika yedu chinokwanisa chete kugadzirisika mune zvakanaka kana vanhu vauya vagara pasi vaakukurukura votsvaga yatiringati iyo solution vanhu vakagara pasi vachitaurirana. Saka isusu tiri kukurudzira kungoti uye tagara tichikurudzira vanhu kuti vanhu ngavataurirana kwete kurwisana asi kuti kutaurirana. Saka izvo zvakaitika kwamureva izvo zvinhu zvinototirwadza zvakanyanyisa kuti izvi mukore uno vanhu vachiri kutoshandisa nzira dzakadaro vava nepolitical mileage handifunga kuti zvinhu zvakanaka izvozvo. Saka Pollard haigamuchire zviri kuitika zvakaitika kwamureva.
Pane vari kuti maifanira kunge muri pamberiwo sePollard kunge muchisoropodza iyo mhirizhonga iyi, mune matanho amuri kutorawo here?
Ichokwadi chamuri kutaura ichochi tiri kutogadzira kuenda kukamisangano kwedu katiri kuita kuti tizobudawo ne yatingati statement yatinopa pamusoro pezvakaitika kwamureva nezvese zvatisiri kuda kuti zviitike pamaelections atakatarisana nawo.
Nguva ino yesarudzo vanhu vanovengana asi vanhu vagara vanga vachigarisana makore ese. Chii chinokonzera kudaro? Tingati here mate avari kupiwa nevanotungamira zvematongerwo enyika vanenge vachiuya vachitaura navo anozokonzera kuti ruvengo runge ruchisimuka nguva dzesarudzo chete?
Ndinofunga kuti ndinoude zvinhu zvakawanda zvinogona kunge zvinokonzeresa kuti vanhu vavengane panguva dzesarudzo. Ndinoona sekuti izvo panguva yesarudzo zvinongodzokera kumashoko ari kushandiswa nevatungamiriri uye maonerwo anenge achiita vanhu vanenge vari kune rimwe rutivi. Mupolitics dzemuZimbabwe manyanya kushandiswa mazwi akaita sekuti enemy mhandi, totarisa kuti izvozvi zviri kumbonzi mumwe munhu asike pakupiwa lebo iyeye kunzi iri mhandi kana kuti enemy, toona kuti mafungiro ake pamwe ndiwo asiri kuzvisisiwa kana kuti asiri kudiwa. Saka tiri kuti dai kuri kunzi vanhu vane nguva yekunyatsogara pasi vachionesana, ndiri kuita kuti vanhu vashatirwe. Nokuti mumwe munhu akasira kuti atupa nemunhu wekusaidi iyewo anenge akutodawo kudzoserawo for-party politics dzinenge dziri kuitika. Saka dzinongokwanisa chete kupedza for-party idzodzo kana vanhu vanzwisisana kuti chiri kukonzeresa kuti tichawirirane ndechipi. Uye kune zvimwe zvezvinhu zvakafanana nedemand reform iri kuti isusu pamapato ari kupinda munyaya dzezvepolitics vanhu ngavanyatsobuda pachena panyaya iyo yemendi. Nokuti vamwe vanhu vari kufira kiretendi kuti ava vanhu ava tikapinda mupawa vachadzokera ivhu redu kuwarini. Kana zvinhu zvadaro vave nekunzwisisa kwemhando iyoyo zvinotoita kutoti ava vatogadzirira kutoti hazviitike izvozvo. Saka vanenge vavaredi kushandisa mamizi ese kudipenda zvinhu zvacho. Saka zvimwe zvezvinhu zvinofanira kugaririrwa pasi kuti vanhu vanyatsozvitarisisa, vazvitarisisa zvinhu izvozvo vonzwisisana.
Asi muri kuonawo here vemutemo vari kuita basa nemazvo? Tichiona kuti vamwe vari kunyunyuta kuti mhirizhonga dziri kuitwa vanhu vomhangara kumapurisa, vamwe ndo vanotopedzisira vazosungwa ivari vashungurudzwa.
Inini semunhu ari muPollard, semunhu ainterakta zvakanyanya nevemutemo, zvakanyanya tiri muPollard tichiona mashandiro avanoita, ndinofunga kuti uye ndinokugutsikana kwekuti mapurisa edu anoita basa zvakanyanya kunakisa. Dambudziko riri kuzoitika riri kuya kunesu isusu mapoliticians, nokuti inini mapoliticians ndogona kunoita zvinhu pagraund zviri wrong. Ndobva ndasungwa inini, ndasungirwa nyaya yandaita inini on the ground. Kana ndava kuchizozvitaura kunyika handichabvuma pakuti ndasungirwa nyaya yakati yakuto politicize issue yangu. Saka hizo ndozo zimwe zvimwe zviri kuita sekunde vemutemo vachiri kuita basa zvakanaka, asi nini maonero angu handinofunga kuti vari kuita zvakanaka, nekudzidzikana kwekuti vari independent ende vanoita basa mukavatendera kuti vapinde munzvimbo.
Avo vange vari mutevedzeri wasachigaro wekomiti inoona nezvekupodzwa kwemaronda pamwe nekuvakwa kwenyika muPoland yeNational Healing and Nation Building, Reverend Evaristo Chikanga, vari parunare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Musangano wechipiri wezvirwere zvisingatapuriranwe kana kuti Second African Regional Conference on Non-Communicable Diseases wakatanga nezuro muguta reVictoria Falls uye uchaenderera mberi kusvika mangwana. Chinangwa chemusangano uyu ndechekuzeya nekuonesana pakati pehurumende, vana mazvikokota, nyanzvi dzezveutano nevanoshanda vakazvimirira mamiriro akaita zvinhu munyika. Musangano uyu uri kukokerwa nebazi rezveutano reMinistry of Health and Child Care, World Health Organization, neWorld Non-Communicable Diseases Federation, African Region, Clinton Health Initiative, Midlands State University neUnited Nations Children's Fund. Evans Zininga abata nyanzvi yezveutano, Dr. Joshua Chiripanyanga, kuti tinzwe zvizhinji.
Zvirwere zvatinoti non-communicable diseases zvirwere zvisingatapurirwani pakati pevanhu, kuti kana mwari nacho mwari padivi pake, kana kuti vanofambidza naye haakwanisi kuzochibatawo chirwere ichocho. Zvirwere zvakaita sanadiabetes, toti diabetes mellitus kana tishuga, kana zvirwere zvakaita sanabp kuti mwana hypertension, ndo zvimwe zvezvirwere zvatinoti non-communicable diseases, zvirwere zvokuti hazvikwanisi kutapurirana nomunhu wani kuenda pane umwe munhu. Kana chirwere chepari epilepsy ndo ine muenzaniso wechirwere chatinoti non-communicable disease. Tinoti macommunicable ndo zvirwere zvinospreda kana zvinotapurirana pakati pevairi, kuti zvakaita sana tb zvinospreda kubva kune umwe munhu kuenda kune umwe munhu, kana zvirwere zvepabonde kana ana hiv ndo communicable diseases, zvirwere zvatinokwanisa kubvisa pane umwe munhu chienda pane umwe munhu. Asi non-communicable diseases zvirwere zvokuti hazvikwanisi kutapurirana kubva kune umwe munhu kuenda pamunhu ari pavadyi naye.
Kureva kuti zvinana COVID-19 zviri kunetsa munyika izvi hazvimo muboboka iroriri.
Hongu, COVID-19 tinoti communicable disease, chirwere chinotapurirana, saka hachimo muboka rezvirwere zvatinoti non-communicable diseases.
Tingatsvagewo kuti imo muZimbabwe zvirwere zvemhando iri kutsaurwa iyoyi zvakakurawo zvakadini?
Tinoona kuti non-communicable diseases akawanda zvikuru muno muZimbabwe, kasa vana BP, vana shuga, pari, zvirwere zvepfungwa, zvinokontributa bedeni yakati simbei muyodi yedu. Ende tinoona kuti pamazuva apfuura yaninawo dzecovid zvinge zvavakunegirekto, vanhu zvisonyatsopihwa mucherechedzo zvinokodzera nezvipihwa kumukachaita makampeini vanhu vasingadzidzisi zvakawanda nekuda kwezvirwere izvi. Saka zvatisumukei ende zvatinyanyei mazuva anaya ninhau dzekuti vanhu vaitadza kuwana mishonga yavo yeBP, vaitadza kuwana mishonga yavo yeshuga nekuda kwekuti kufamba kwaine dzecovid izve. Uye zvakare hurumende zhinji dzinga kunyanya kufokasa panhau dzecovid, mari dzakawanda dzaibva kumadhona dzaenda kumacovid, mari dzekuenda nanaBP nanashuga dzinoenda dzishoma. Saka takaona kuti zvirwere zvanamanamcommunicable diseases akatikwirei in the past 2 years compared kune zvainga tingoita makore apfuura.
Aiwa, ndopedzisira zvangu ndichitsvagawo kuti vanhu veZimbabwe vazvidzivirire, vazvibatsirewo kuti vasarware nazvo, kana kuti zvisakurumbire, zvisanyanyise kuwanda munyika, zvii zvingafanirwa kuitwa neveruzhinji?
Zvirwere zvemanamcommunicable diseases kazhinji zvinokonzereswa nemakozi kana zvikonzero zvinokwanisa kudziviririka. Tikaona chirwere chakaita secheshuga, nekuti vanhu vakapota chiexercise vachidya chikafu chine utano, vasina dya chikafu chine mafuta akawanda, mukana yavo yekuita chirwere cheshuga inoita mishoma. Zvimwe chetezvo zvakafana nechirwere cheBP, kana machiexercise akawanda, dyawo mafuruta akawanda, vachidyawo chikafu chine utano, vasina dyiwe sauti rakawanda, vasina dyiwe nyama yakawanda nesadza rakawanda, macarbohydrates akawanda, zvinobatsirawo kuti zvirwere zvisaonyanya kuitika. Saka tokurudzira kuti vanhu ngavadye chikafu chine utano, vawanze mafuruta, vawanze nazvimiriwo mukudya kwavanoita, zvoita kuti nyama yavo iite shoma, sauti iite shoma, shuga iite shoma. Zvinobatsira kuti zvirwere zvemanamcommunicable diseases zvisanyanya kubata vanhu. Uye zvakare tokurudzira kuti vanhu pagore pega pega, munhu wese ngaapote achinoona chiremba, achinoongororwa rinoti annual medical check-up kuti haana zvirwere zveshuga here, haana kana BP here, achingochekwawo akaonekwa kuti anacho munhu ngaendera mushonga nekurumbidza. Vanhu vasakwanisa nguva vachifungidzira kuti ndinacho here kana handina, kana chiremba ati une chirwere chakati ina mapiritsi, kurumbidza kuna mapiritsi kutakaita macomplications.
Avo vange vari nyanzvi yezveutano vari chiremba Dr. Josephat Chiripanyanga vari parunhare naEvans Zininga weStudio 7. Ngatimbotarisai zviri mumapepanhau anhasi. Newsday rinoti nezuro kuGoromonzi, mapurisa akarwisana nevechidiki veZANU-PF vanoita chiuru chimwe chete vakange vapamba purazi vakagoverana nzvimbo mupurazi iri. Vamwe vechidiki ava vakasungwa. Zvinonzi vechidiki ava vakavimbiswa mastands nevamwe vakuru mubato reZANU-PF vakazofunga zvokutora purazi iri vaona kuti zvavakavimbiswa hazvisi kukurumidza kuitwa. Muridzi wepurazi iri anonzi ndi Maxwell Muzivi. MuNewsday makare, sangano remagweta reLaw Society of Zimbabwe rinokurudzira mapato ezvematongerwo enyika kuti vasaita zvemhirizhonga panguva yesarudzo kubva mune zvavanotaura kusvika kuzviito zvavo. Yave nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Ndiko paStudio 7 strapenyu washamarire wedu anoteerengere nhau dzechokwadi. Ndiri kuti makadini, ndiri kuti ndiri kukumbirwa kuti hurumende kani ngaibudise jobu sakara, nyaya isikatongi isikaperi inyaya yerudzii. Ngaamutonga achibudawo mujeri aone nawo nemhuri dzake, afurwawo ngemhepo ari kunze, mwiri yake inorwadza irapwe ari kunze. Ngaamutonge kani, tiri kurwadziwa ticho nezvo zvakadai, tindozwa kuti urimo mujeri, urimo mujeri. Tiri kukumbirisa kuti ngaamutongewo, tindozwa kuti uri kurwara ari mumujeri, ngaamubudise otaurirana. Tiri kurwadziwa, tatenda hangu.
Ndinokukwazisai mose kashamara reStudio 7, chirongwa chamunotipa, chirongwa chakanaka chekuti isusu vanhu titeerere zviri kuitika muZimbabwe, munyika yedu yeZimbabwe. Chokwadi zviri kuita ZANU-PF hazvina kana kumbonaka, hazvina kana kumbonaka utsinye hwamuri kuita nemi ana Munangagwa. Chokwadi kuti munobashinga kushinga zvekushwashuwa, kuomesa mwoyo padombo, kuomesa kusvika pakuti nyika idhaku kusvika zvakadai, shuwa tichishungurudzwa muno mumatiri nzvimbo yatiri neye South Africa. Kushungurudzwa ngenyaya yenyu imimi musikadi kugadzire nyika muchiita zvechitsotsi muchibamari. Izvozvi muri kutuma vafana vechiponda vanhu ve3PC muchiita zvinhu zvisina musoro. Hamunyare here nezvamuri kuita, muchisunga vanhu kuisa majeri ve3PC vasina kana mhosva yavakapara. Muchiti ndo vapara mhosva asi muchiziva kuti imi ndimi makauraya, asi mope munhu mumwe mhosva yaasina kana kumbopara. Chokwadi, Mwari uchakuonai ende Mwari uchakurangai. Tiri kuuya nouwandu hwedu kuZimbabwe ikoko, tinokunda chete, todai Mwari atiitira nyasha. Ndatenda zvangu.
Halo halo, paStudio 7 apo, tinokutenda nenhau dzamunotipa. Hei, tinorwadziwa zvikuru nekumbunyikidzwa kunoitwa vanhu muZimbabwe. Mwari dei vatikomborerawo, tasungunuka jere rateguru.
I'm very sorry kune vavo sister vaibuda vachionererwa pavhidhiyo yakamurerwapo. Kuita kuonererwa so muchivhundusira harahwa dzedu kamurerwa uko, muchivhundusira vabereki venyu apa, muchitobuda muchitonoza so muchitaura nonsense rubbish yamaitaura, muchivhundusira vabereki venyu, vhundusira vanhu vakakuberekai, vakakutamburirai, ndo vamava kudzokera nhasi muchiita kaunhu kenyu ako. Ndashamisika maningi, ndarwadziwa munhu wechikadzi shuwere.
munhu wechikadzi hazvidi kudaro hazvidi kudaro makudzikisira vanhukadzi pasi because isu tinotoziva kuti vanhukadzi ndo vanhu vacho vakarongeka ka ino manje kana vanhukadzi kana makudaro vanhu vechikadzi ka no ndaramba inini matinyadzisa inini sister munonyadzisa maningi munonyadzisa sita ndadaro ndati munonyadzisa.
Alo, makasimba here? Ha, isi tanzwa nemapurisa kuno kadoma. Kadoma yapita kunge imwe nyika yakazvimiririza. Yatova nemapurisa akasiyana nevamwe. Kuti utsvage waunoudza anokubatsira wacho hapatomborina corruption yacho yekukadoma manje hayo kukadoma yanyanya manje. Kana kuNigeria kwayakatangira kwasara pasi manje. Zvekuti hatichatozivi kuti patinowedzera dzimwe 4 kana 5 years kuenda mberi. Tinenge tapa hozi kukadoma kwanyanya. Kune kamuka police station kanonzi F4 flats uko. Tanzwa ukadoma kana kune mumwe ogara tichatotama hedu tibve ukadoma tibve mapurisa akadaro.
Tinoshamisa kuti vanhu vanorova vanhu asi vanoramba kuti ndivo vari kurova vanhu nguva nenguva vanorugari gumbo vaiita izvozvo asi pavakazodzingwa vakanga vakutaura chokwadi chaichaichaicho ndozvirikuita vanhu uye ufutapadza mugwadi uya mashoko ake anogwadza zvousingaiti.
Studio 7 muripo here apo munofara here apo? Inini right zvangu nini ndo ndiri babazi ndaichida kungozivisawo kungodanzirawo kuna mugwadi kuti uri kuzoona here zvaakuitwa nemaCIO izvozvo uri kuzoona here zvaakuitika kana wangu ari umwe munhu ka dai watogara wafanorongedza vanorongedza nekuti ndingokuyambira muhangu kutaurisa kwako kuyakuya kwakunosvika pakupera vachivenga uchavaona zvavachaita ndo vanonzi baba venyika kwete zvako zvaunoswera uchingowawata nguva nenguva izvizvi. Fanogerwa musoro mugwadi, fanogerwa musoro kukati ribho ugowana kutiza wakachena.
Ndinokumbirawo hama dzangu kuti mavhidhiyo ose ekurohwa kuri kuitwa vanhu nezanupf matumire kuna Fikile Mbalula nekuti ndiye anoda kuti zvinhu zvishashanduke vanhu varamba vachingopondwa saizvozvo. Atumire ose ndinokumbira hama dzangu kuna Fikile Mbalula wekusouth africa.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Gweta remutungamiri weAmerica rakazivisa nezuro kuti mamwe zvemagwaro ehurumende anokosha akawanikwa kumba kwavaBiden. VaBiden vakati magweta avo akaenda kunotarisa kana kuine magwaro ehurumende vakamaendesa kwaanofanira kuchengetwa kuNational Archives. Pavakamawana magwaro aya ndiye nguva apo vaBiden vakanga vari mutevedzeri wevaimbova mutungamiri wenyika vaBarack Obama. Nezuro kwakare gweta guru rehurumende yeAmerica vaMerrick Garland vakadoma muchuchusi wekuti aongorore nyaya iyi zvakakwana. Dare redzimhosva kuTurkey rakawana mukuru wesangano reTurkey Medical Association aine mhosva yekutaura manyepo anopeshedzera ugandanga, uku masangano akazvimirira anoona nezvekodzero dzavanhu achiyambira kuti pachaita nguva yakaoma sezvo nyika yakatarisana nesarudzo gore rino. Mashoko anotevera anoratidza pamire hurumende yeAmerica.
Muvhuro wechitatu mumwedzi wandira gore roga roga, America inorangarira mufundisi Dr. Martin Luther King Jr. Dr. King vakanga vari mwana wamufundisi wekereke yeBaptist mudunhu reAlabama muAmerica uye vairwira kupedza rusaro raganda muAmerica.
kuswera mangwana musi wesvondo 15 ndira. Dr. King vaidai vachipemberera makore makumi mapfumbamwe nemana ekuzvarwa kwavo. Kwezana remakore kutanga muna 1865 pakapera kurwisana muAmerica nekuvandidzwa nekudzikwa kwemutemo we 13th Amendment uyo wairambidza vanhu kuchengeta nhapwa, kushanduka kwakaita zvinhu mumakore ekuma 1960 akavona vanhu vazhinji vachipinda mumigwagwa vachida kodzero dzavo dzose. Vanhu vaitongwa nemitemo inozivikanwa nerekuti Jim Crow, yakanga iri mitemo inokurudzira kuva nenhapwa, asi vanhu vazhinji vakanga vava kuda kuti zvinhu zvipindudzwe, izvo zvakakonzera kufa kwevanhu vazhinji vairwira kupindudzwa kwezvinhu. Dr. King, avo vaitevedzera pfungwa dzekurwira kupindudzwa kwezvinhu pasina mhirizhonga sezvaiitwa navaMahatma Gandhi vokuIndia, vakatungamirira vanhu vaivatsigira vachiratidzira murunyararo, vachiramba kutenga kubva kune mamwe mabhizimisi nedzimwe nzira dzokusateerera mutemo murunyararo. Kushingirira kwaDr. King nevamwe vavo vairwa kodzero dzevanhu kwakakonzera kudzikwa kwemutemo weCivil Rights Act muna 1964. Mutemo uyu wairambidza rusaruraganda munzvimbo dzinoshandiswa nevaruzhinji rwevanhu, kunyima munhu basa pamusoro peganda kana rudzi rwake, chitendero chake kana nekwaanobva. Dr. King havana kuwana nguva yekuona mapudzi ezvavakarwira nokuti vakapondwa musi wa4 kubvumbi 1968 vane makore makumi matatu nemapfumbamwe. Zvisinei, mitemo yavakarwira kuti ibviswe yakabviswa. Nhasi rusaruraganda ahusisiri pamutemo. Mutungamiri weAmerica vaJoe Biden vanoti nhasi vanhu vakasiyana-siyana vari kuenderera mberi vachirwisa uori, ruvengo nerusaruraganda nezvimwe. VaBiden vanoti pazuva rokurangarira Dr. King, tinorangarira murume akamutsa pfungwa dzevanhu muAmerica nepasi pose. Mashoko awa anoratidza pamire hurumende yeAmerica. Nguva yedu yapera, tombotarisa zvake zviri munhau dzanhasi. Sangano reZimbabwe Catholic Bishops Conference rinoshora kurohwa kwakaitwa vanhu kwamurehwa svondo rapera. Mapato emugangano rePollard anoti mashoko ekutuka nekushora vanhu asashandiswa mune zvematongero enyika. Tasvika kumagumo, chirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau. Ndiri muWashington DC, ndini Tanono Kawande, ndichikusiyai muri maoko Mike Chris Gande nenhau dzeIsindebele.